Zimbabwe, and welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington, and I'm your host, the marvelous Nhlanhla Nyabuye. And today on Live Talk, we are discussing the High Court ruling that barred expelled opposition legislators and councillors from contesting in the upcoming by-elections scheduled for February the 3rd. Those stopped from contesting include Amos Chibaya and Gift Ostalo Siziba. The lawmakers and 20 councillors were recalled by self-appointed Interim Secretary General Sengezo Shabangu. But first, let's take a look at what is happening in Ivory Coast. Africa Cup of Nations host Ivory Coast will face a crucial match against Equatorial Guinea after a loss to Nigeria put their hopes of progressing from the group stage into doubt. David Doyle has more.
Africa Cup of Nations hosts Ivory Coast suffered their first defeat of the tournament on Thursday. A second-half penalty for competition heavyweights Nigeria resulted in the 1-0 loss in Abidjan. And that's got Ivorian fans like Louis Tra worried that the elephants may struggle to make it out of the group stage.
We will try to take second place with 6 points, or try to take first place hoping that Nigeria draw. It's not good. It's not good at all.
The result sets up what could be a nail-biting decider against Equatorial Guinea, currently topping Group A. They drew against Nigeria in their first match and then beat Guinea-Bissau 4-2 on Thursday. Ivorian fan Mohamed Dabo, however, said he was confident his side would emerge victorious.
Because it must be acknowledged that Nigeria managed the match by having many professionals, and then Equatorial Guinea does not have enough experienced players to hold on. So Ivory Coast will come out ahead against Equatorial Guinea.
Qualification from Group A to the knockout stages will be decided when Ivory Coast play Equatorial Guinea and Nigeria take on Guinea-Bissau on Monday.
And now back to our main topic. In his ruling in Harare today, Justice Pasirai Kwenda of the High Court said the opposition CCC should have internal mechanisms to deal with grievances of its party members and to always approach the court as a last resort.
First of all, it's important to mention that the court made a finding that the members of parliament and councillors who were recalled by CCC remain recalled. And the court also made a finding that they cannot be on the ballot under the banner of CCC because, according to the court's reasoning, they were recalled by the same party that they filed the nomination papers under. So that is legally untenable from the court's perspective. So my reaction is very, very simple. Like I said yesterday, when you come to court, you expect two possible outcomes. The judge might find you favor or in the favor of the other party. And in this instance, the court did not find in our favor. So we are going back to the people who have sent us. I'm a lawyer. I take instruction from my client. I'm going to sit down with my clients and say, this is the judgment of the court. What is the way forward? How do you want us to proceed? So you might want to know whether or not they will be on the ballot come the 3rd of February 2024, at the by-election date. It entirely depends on whether or not my client would have taken legal steps to upset the judgment of the High Court. They raise that possibility. But I can't say until I receive instructions on whether or not they would want to take it up on an appeal.
That there was one of the opposition CCC lawyers, Obey Shaba, in Harare. Meanwhile, one of the lawyers for Sengezo Shabangu, Thobani Sithole, had this to say after the ruling.
We are excited that our client's rights have been vindicated. We always knew that there is only one CCC. Of course, there could be factions within the CCC. As the judge noted, it was always as clear as the sun rising from the east. One of the things that the judge has said, which we've always been saying, is that there is need for dialogue within the party, there is need for engagement and proper democracy being practiced within the party. He intimated a situation whereby it will be, you know, not in the interest of the party to have all these disputes going into court at all material time. He made reference to Mwenzora case and the Mashawira case, and that, look, at the same time, we seem not to be learning. I'll come back to this judge. It's interesting and clearly good that our client's rights have been vindicated. Those that don't belong to the party should not purport to represent the party in this coming by-election. And then the argument yesterday was not convincing from the respondent. It was preposterous to say the least, but nonetheless, they had their right to come to court. We also had the right to come to court. Our client's right has been vindicated.
That there was one of the lawyers representing Sengezo Shabangu Qobani Sithole in Harare. Shabangu has in the past few months recalled several parliamentarians and councillors claiming that he's the only person capable of doing so. But CCC says he's an imposter working with ZANU-PF. The ruling party claims it does not have any links with Shabangu. Please stay tuned as we take a brief break. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. Today we're discussing about the High Court ruling that has barred CCC members from contesting in the upcoming by-elections on February the 3rd. To discuss this issue, we are joined via Skype by Tawanda Jokora of the opposition CCC and Masimba Mavaza of ZANU-PF. Welcome to the program, gentlemen.
Thank you, Marvelous. Thank you, Mbriya.
I'll start off with you, Mr. Tawanda Jokora of the CCC. What's your take on this ruling that we've seen coming out of the courts today?
Well, it's embarrassing. It's very sad that we have come to this moment, to this conclusion, where democracy has been killed, utterly killed by ZANU-PF. You can see the trajectory from the beginning. Mr. Sengezo Shabangu has never lost a case ever since he approached the courts. So you can see that this is something from the playbook of the CIO. It's something that was, well organized, well articulated by ZANU-PF and FAS, CIO, and all the state agents. And their mission was one, to destroy CCC, and of course, to destroy President Chamisa. If they could kill him, they would definitely have killed him. You know, he survived the 3 assassination attempts in the few years back, and now they failed to kill him in person. They decided to kill the baby of Zimbabweans, his baby, his vision, which is CCC. It's very unfortunate that Mr. Mnangagwa and ZANU-PF have decided to make our parliament and our council, playgrounds. And the parliament and the councils are meant to represent the people, to articulate the issues of the people. Right now, we are seeing ZANU-PF investing millions of dollars into destroying CCC and President Chamisa when the people of Zimbabwe are dying of cholera right now. Hundreds of people are dying of cholera, and there's no money that has been allocated there, but resources are being mobilized day and night to ensure that the people's movement is killed. But they cannot kill a people's movement. It's in the hearts of people.
Thank you there, Mr. Chukwara.
Will not die.
Let me give a chance to Mr. Mavaza. Mr. Mavaza, welcome to the program. You're hearing there, Mr. Chukwara of Triple C, alleging that your party, ZANU-PF, has a finger in what we're seeing transpiring from Mr. Sengezo Shabangu.
Oh, thank you, Mav. I'm surprised that Chukwara professes to know the position of the law. Unfortunately, he does not know. What has happened here is, if you remember last year, there has been a ruling by Judge Honorable Katio to say that if you are recalled and fired from the party, you cannot stand for the same party which has recalled you, because you have no position to be standing on. Unfortunately, Triple C, they went on as stubborn as they are and put the same people who have been recalled by the same party to stand again in the forthcoming election. What Triple C was supposed to do, they were supposed to appeal against the decision of Judge Katio. If they had appealed, the Court of Appeal was going to listen to that appeal. If they had won, then these guys would have come and contest. But they decided to play politics with law. But the law is stubborn. It will remain law. It will not change simply because it's a dream of Tamisa to have a Triple C. Triple C is not being destroyed by ZANU-PF. Triple C is destroying itself. They don't have internal structures. They don't have internal rules, regulations, and procedures. They have nothing which makes them a party. So if their Secretary General comes and says, this is what we agree, we have to stand by his word. So they all the time, the question I've been asking, which I can ask Chukwara today, if Triple C does not know Shabangu, or they've known him, why don't they make a public statement and fire him from the party and remove him from being a Secretary General and have an urgent Congress to appoint one, or whichever way they do it? They haven't. Why? Because they know Shabangu is right, is correct, he is indeed their Secretary General interim, as he says. And again, on that basis, they know that they could not win these elections. So what did they do? They just choose to put their names in and then turn back and say, if only we were allowed to contest. They are allowed to contest, but they must put in other candidates, not the ones whom they have expelled. So the confusion in Triple C does not translate to any heavy hand of ZANU-PF.
Thank you.
That has to do with the problems in Triple C. And we ask Triple C not to donate Shabangu to ZANU-PF. He's not our member. We have nothing to do with him.
Thank you there, Mr. Mavaza. Before I come back to you, Mr. Chukwara, Nemfunzo regating Botora Kola. Hello, Kola Makadi.
Makadi, what is it?
I wanted to want to talk to Nimurkupi Kola.
Morukutaura na love mama tarara ndiri kuno ku South Africa ku Limpopo.
Taura itinzwi. Taura ipfungwa dzenyu nezvatiri kuitika kumatarisha.
Chandiroda kutaura ndoda kutaura pamusoro penyika yedu yeZimbabwe nematongerwo airi kuitwa. Nemamirira akaita matare edu nezvimwe zvese zvinosangasira kuti tive tichiwanikwa tisiri munyika tiri kune imwe nyika panguva ino. Matare edu emuZimbabwe pari zvino idzi ZANU-PF party. Sei ndadairo kuti matare aya ndee ZANU-PF. Munhu weZANU-PF angazviramba nokuda kuti kana uri mbavha wakanzi uri mbavha ungatenditi ndiri mbavha, unoramba kudanisi mbavha nekuti unenge uchizvimirira unhu hwako hwaunenge unawo. Zvinoitwa nematare edu zvinonyadzisa, ende ndinokurudzira vanhu vemapato vanopikisa kuti musanyara kuenda kumatare chero muchitongwa zvisizvo. Endai kuti tiwane kuratidza hurumende yedu kusvodesa kwayo nokukonewa kwairi kuita nokukondrora matare kwairi kuita. Zvinoshamisa kuona munhu wakaita savajob stala ari mujere kwenguva yakareba asina mhosva yapara, mara munhu nhasi uno akabira nyika zvakafanira nokuti wabirwa wabagoridhi renyika zvine umbowo zvokuti wabatwa naro, unosungwa nhasi mangwana wosunungurwa. Kusvika mangwana wonzi wadzokera kukoti wondonzi wapuwa mutongo wokuti ngabhadhare faini, mara munhu wabira nyika yose pasisi munhu anenge achinzi upomerwa mhosva asati abatwa nemhosva yekuti washora mutungamiri wenyika unosungwa.
Aiwa, tinokutenda ichezvo mukoma love more muvenezwa rakanaka kwamuri South Africa uko. Touya kwamuri vadzokora manzwa zvanga zviri kutaurwa navamavaza. Vataura ivo kuti kana vasengezwo shabangu vasiri venyu, madi imi sebato reCCC mabuda pachena muchiti aiwa tavadzinga vasi vedu. Zviri kufamba sei ipapapo?
Itsitsidzei kuti vamavaza vari kuda kuda kubvisa mwana wedu, mwana wae vachamisa madziwa. Mavanzwa pese pavari kutaura bhangu achiedza kuda kutipa mazano ekuti tinoita zvinoitika kupi izvozvo. Tinoziziva kuti zvinenge zvidiwa nezanu PF ndo zvinotoyanzotipinza muchoto chaizvo chaizvo. Vamavaza vari kuya pano vachinyepera vanhu, vachinyepera kuzungaira. Vari kuziziva ivo kuti isusu seCCC takanga taisa kare nyaya dzedu kukoti, nyaya yaitaura kuti vatengeze shabangu havasi vedu. Tikaisoi imwe nyaya zvakare yekuti zvakaitwa nasengeso shabangu zvekutora vanhu vedu, zvekubvisa vanhu vedu muparamendi zvisiri pamutemo, zvinofanirwa kuti zvisendekwe. Asi takaona isusu vamunangagwa nezanu PF vachienda vachinodeclare maelections, nyaya idzodzo dzisati dzatombopera. Saka zvanga zvakutoratidza kuti chero dai tanga taita mutoro upi, chero dai president vakanyora tsamba vachitaura kuti shabangu uyu hatimuzivi kana kuti zvakadai, vaingozviramba. Nekuti zvose isi zvataurwa nemutauro uyu zvese zviri mumaoko ezanu PF. Zanu PF imbavha yakahwanda nemunwe. Chinondinakidza ndechekuti vana veZimbabwe vari kuzviona kuti vamunangagwa vakabira zviri pachena sarudzo dza2023. Iko zvino vari kubira zvakare, vari kubvisa vanhu veZimbabwe vakasarudzwa nevana veZimbabwe kuti vavamirire mukanzuru nemuparamendi, vachivabvisa zvisiri pamutemo. Asi zvisinei, vana veZimbabwe vari kuzviona izvozvo. Uye zvavari kuda kuedza kuita ndekuti vapaze musangano wevanhu. Havazvikwanise, musangano wevanhu haupazike, vanouwana uripo. Hazvinei kuti unenge uine ruvara rupi, hazvinei kuti unenge wakakura sei, hazvinei kuti unenge wakamira zvakadini, asi musangano wevanhu unoramba uripo. Ndo zvinofanira kuzikanwa navamunangagwa nezanu PF naivo vana veZimbabwe vakateerera kuti hakuna kwatiri kuenda semhuri yeZimbabwe, semacitizens eZimbabwe anotungamirwa naPresident Chamisa. Tinenge tiripo.
Aiwa, tinotenda vamavaza muri kunzwa. Hanzi izvona vadzokora veCCC itsitsidzei dzezanu PF kupukuta idzo madziwa emwana wemvana.
Chavasingazivi vadzokora ndechekuti kana mwana wemvana ane madziwa tinosemeswa, saka kupukuta kuti tisasemeswe. So panyaya iyi tinoda kuedza kutaura kuti isusu ezanu PF hatifari kungotonga tiri toga. Demokrasi inobvumira kuti tinge tine vamwewo vanenge vachipikisa vari parutivi to complete our democratic views. Nyaya yekuti nyika inotongwa negutsa ruzhinji inyaya yakarwirwa nezanu PF. Ndo nyaya yakaende yakafira madzikoma nemadzibaba edu munguva yehondo, kuti kuve nedemokrasi, kuve neopposing parties, kuve neopposing views. Saka tikaona kuti the purpose yatakarwira nyika iri kunyangadzwa neCCC nekuda kwavo kwemumbimbindoga kwaChamisa, nekuti ndindakazvifunga saka ndotonga ndega. Zvinonetsa. Ndosaka tiri kuda kuedza kuvaratidza kuti aiwa, musanyembere vana veZimbabwe. Hamuna kubatwa uyanga nedare, ndimi mabata matare uyanga. Makarambidzwa nezuro uno kuti hamukwanise kukombita futi kana wambodzingwa. Mangwana odzoka nechichemo chimwe chete kudare rimwe chete iroro, obva chidare rakatengwa nezanu PF. Kurasika. Kana muterera amboridza runhare uya ataurawo zvakare kuti madzanambwana naake achitaiwa mapapu esaya ndezanu dare ndirezanu. Aiwa, dare rakazvimirira rega. Kana mutemo uri pachena, pane maprocedures amunoteedzera mumutemo. Saka vadzokora ndingangova regerera angu semudzidzisi, asi vakada kudzidza mutemo zvishoma unotsanangura kuti kana uchinge usina kufara nezvataurwa nedare repamusoro kana repasi, dare ripi zvaro, unoita inonzi appeal. You go to the next court iri senior than the court amanga muri. Vadzokora nebato ravo vafanira kuapira vachitsanangura kuti hatisi kubvumirana nezvatwana shabangu point 1, 2, 3, 4. Havana kuita saizvozvo. And nekuda kwaizvozvo vangomhanya zvakare kudare apa varoda kuenda kungoda kungoratidza kuti vari kuita nharo nekuda kufadza vari kuapa mari kuti vari vachipiwa mari kungoti kupedza nguva vana veZimbabwe.
Thank you there, Mr. Mavasa. Let me interrupt you there and take a call. Hello, caller, makadi. I want to what the caller took sort of name muri kupi. Taura iti inzwi. Kola, taura iti inzwi. Mongo tigaka. Kola, sorry, I think we've lost our caller there, but he was calling in from South Africa. We could hear, I think, his daughter or his son on the phone, but thank you, caller. We will move forward. Mr. Jokora, I'll come back to you again. People are asking, Mr. Jokora, what's the way forward for CCC with what we're seeing coming out of the courts? There is a by-election on February the 3rd. What's the way forward now?
Yes, what I just want to mention is I think the members of parliament elected, duly elected on the 23rd of August by the people of Zimbabwe, have given it their all. They tried to defend the people's vote by standing with the party that they belong to, which is the right thing to do. And now that ZANU-PF have come in again and have gotten in the way, it's now up to the people to decide what needs to be done. But what I should mention is zvirikuitwa nezanupf vari kufunga kuti vari kukava President Chamisa butsu, asi vari kutovavambutsa kukava kwavari kutoita ikoko. If you look at it right now, you see that President Chamisa is now more popular than ever. And I want to challenge VOA to do a polling and just a poll the people of Zimbabwe. They are now more supporting President Chamisa more than they were doing a few months ago. And they now hit a man called Chivengo Chabangu and Emmerson Mnangagwa more than any other human being in this world. So it's clear to the people of Zimbabwe that all the problems that we are facing as a movement are being caused by ZANU-PF, are being caused by Mr. Mnangagwa, because he's afraid of the people, he's afraid of opposition. Contrary to what Mr. Mavaza is lying here, they do not want an opposition party to exist in Zimbabwe. And that's the reason why they continue to constrict the democratic space in Zimbabwe, which has finally been killed today by these infamous judgments that we saw today. It's literally the people of Zimbabwe's choices that have been killed, that have been thrown away. But what I can tell the people of Zimbabwe is this is a people's movement. It's embedded in my heart, in our hearts. Nobody can kill it. ZANU-PF cannot kill it. And this people's movement will continue to exist in any form, in any color, by any name. It doesn't have to have one name, one color. But it is obvious that the party will continue, the movement will continue to exist, and the people of Zimbabwe are still fully behind President Chamisa. And all I can say now is watch the space. Something huge is coming.
Mr. Mavaza, kana muripo, pane vamwe vari kuti ivo ko iro bato re ZANU-PF pari zvino, pane zvitsva here zvavari kuunza, nekuti tiri kungoona vari katarisa ivo zvinyekenyeke zviri kuitika muCCC, asi ivo tiri kuona kune kolera, kune zvimwe zvakadaro, asi zvinhu zvakadaiwo sezvekolera hapana zviri kunyatsotaurwa kuti chii chiri kuitika. Munoti
chekutanga ndechekuti yes, tine dambudziko rekolera yatekeshera munyika yese. Asi vanhu vari kuenda kuzvipatara, vari kurapa, vari kupiwa mishonga. Hatina dambudziko rekuti mishonga yashayikwa yekorera. Zvareva kuti hurumende yakaisa mari mukutenga mishonga yekurapisa vanhu nekuda kwekorera. Iko zvino zvikuharare kune maguta mune chirongwa chakatangwa nehurumende chekuti chenesai Harare. Tiri kubvisa marara ese anga akaiswa mumigwagwa yedu nemakansela zeCCC. Tiri kubvisa tsvina yese yakaiswa munzizi dzedu nevanhu veCCC. Saka tiri kuedza kugadzirisa nyika kuti ichene zvakare, takanangana chirwere chekorera.
Batai makadaro vamavaza, batai makadaro, timbotora kola. Halo kola.
Hello.
Kola, taurai tinzwe.
Tina
vama vaza pano veza no PF uyezve tina vatawanda dzokora ve Triple C. Dai manzi mitaurai zvinhu zvishanu zvamungada kuona zvigadziriswa munyika ndezvipi?
Zvatingada munyika runyarare ndo chinhu chekutanga chatingada kuti munyika yedu ive nerunyararo sezvine dzimwe nyika kutambura kungavapo zvako but chatinonyanya kufarira runyararo munyika nyika tiwane mabasa munyika yedu tinotodawo kushanda munyika dzedu but kuuya kunoku kunana South Africa zvireve kuti nyika yedu hatirevi kuishandira tida kutoshandirawo nyika yedu chaizvo end tinodawo mabasa munyika yedu kuti nyika yedu isumuke tisimudzire nyika yedu tisangosimudzira nyika dzevamwe zvuva nezuva tichingosimuka tichingosimudzira nyika dzevamwe because we are well educated Zimbabwe so tinoda kuti tishande munyika dzedu ngekuti tine chikoro takadzidza futi muzimbabwe hatina kudzidza kunoku but tiri kutaura ruzivo rwedu kuenda kune dzimwe nyika but ruzivo rwedu rwofanira kunge tichishanda munyika maro kana tinoshuvira kushanda munyika yedu hatiri kushanda kune dzimwe nyika nyika yatoda kusimudza izimbabwe ndenyika yatoda saka tokumbirawo chekutanga runyararo towanawo mabasa munyika yedu nyika yedu yovasettled because takatarira South Africa nezimbabwe tii takatanga kuwana rusununguko kudhara independent tii takatanga kuiwana but hazviratidzi kuti weare independent because now tine ruzha tine chii hazi mazvoni.
Aiwa, thank you so much, Kola Muchacha. Tinokutendai. Your last word, Mr. Mavasa, before we give Mr. Jokora to close off.
Ndoda kuti tichingonzwisana kuti hurumende yeZimbabwe iri kuita nepainogona kurwisana nechirwere chekorera. Chepiri, tinoda kuti vanhu vanzwisise kuti madhambitanana ari kuitika kuTCCC haanei neZANU-PF. Isu tinotorwadziwawo mwoyo kuti tiri kushaya vanokwikwidzana nesu vane chido chekuvaka nyika yeZimbabwe ava kungorwisana nekuti hakutosvika kuti dai zvakaitika nepamwe kuti Chamisa apiwe Zimbabwe kwezuva rimwe chete dai tanzwa nemarecalls takatonza muchisiri macitizen vamwe vakatodzingwa munyika.
Thank you, Mr. Mavasa. Mr. Jokora, can you come in and give us your last word?
Sekunzwa kwamuri kuita vana veZimbabwe vari kushuvira runyararo, vari kushuvira rufaro, vari kushuvira nzira migwagwa yakanaka mapasa akawanda muZimbabwe. Unfortunately havasi kuzozviwana kubva kuna vamunangagwa, vanotokwanisa kuzviwana chete kuna President Chamisa neveTCCC. Saka tandongotaura vana veZimbabwe ndechekuti ngatiregei kurasa mbere kune kufirwa, ngatirambei takashinga takamira kumasure kwapresident wedu President Nelson Chamisa. Vachaunza maguta, vachaunza rufaro, vachaunza nyika yakanaka, nyika inore.
Thank you, Mr. Tawanda Jokora of the Triple C and also Mr. Masimba Mavasa of ZANU-PF. And that brings us to the end of our show. Signing off in Washington, I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye. But for now, I will read some messages that you have sent in. On Facebook, we have a few people that have actually written in. And there's Richard Moyo who's saying, you know, what he's not happy with what is going on. And on that note, we also have, there's someone who wrote a very long message, Jimmy Tsombondo, and we also have Dixon Majaha, who's saying, Studio 7, please ask people to refrain from, going against each other. On that note, I would like to say have a very good weekend. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington.